zvandinoona akandimira ndezvekuti iCovid-19 crisis kuti ipere inoda kuti munhu wese ange achishandira pamwe chete. Hurumende ine roo yayo, vanhu macitizens ane roo yayo. Saka there are things that we ought to do as macitizens, you know, kupfeka maface mask, kuavoida macrowds, even magatherings nevanhu vasiri vemumba vatinogara navo. That's how we are transmitting the disease right now. Saka pama Christmas nenyuwera apa paungana vanhu vachicelebrate vachiita maparties and so forth, ndo pamwe paita kuti chirwere chikurumidze kufamba. Vamwe vari kubva kunana South Africa vari kumboona mhuri kumamumaruwa and so forth. That's how we have managed to have the disease all over the place in the country. Saka panotoda a concerted effort kuti hurumende ngaimake sure that messaging iri on point and also to support people, because vanhu vanorarama nekutengesa nokuita sei. Saka kana vasingakwanisa kubuda mudzimba kuti vararamise mhuri, it's a problem.
Asika Dr. Ranga, tiri kuona hurumende iri kuedza kuita zvose zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa kuti vanhu vange vachidzivirirwa kubva kuchirwere ichi. Ndepapi pamunozoti iri kurasika?
Inini pandoti hurumende iri kurasika ndepekuti it seems like varungopa commands, you know, it high lockdown, vanhu musabuda mudzimba, musafambisa mabodies evanhu vashaya, things like that. It seems like one way messaging. Hapana a comprehensive plan yokuti maZimbabweans, stakeholders, semi-traditional leaders, my chiefs and so forth, I need to sign up to that, my church leaders, I need to sign up to that. Tinonzwa kuti president vachiri kuholiday. I think it's time he comes back and puts a hands-on approach. We'll consult my stakeholders, akasiyana siyana, machiremba, my community leaders and other groups to figure out how to make sure we contain this pandemic.
Tichitarisawo panyaya yedzidziso, tiri kuona kuti chirwere checovid-19 chatobata zvikuru kumaruwa. Muri kuona here kuine dzidziso ikoko kumusha ikoko?
Ndinofunga dzidziso ishoma. Saka ichi chinenge chiri chirwere chinotonzi chiri kuitika out there mumaguta. What vanhu vokumusha don't realize is kuindirecta kwatinoita kuya tinobata maoko pamafuneral kana kunomutsana and so forth, as long as this tiri kuita masafe social distancing nokupfeka maface mask, tiri kusangana nevamwe mumaruva imomo, tiri kutozviexposa kuchirwere. Right now chirwere is now all over the country, so as much as kusina congestion kumaruva, as long as vanhu vari kusangana in those small groups pamatare here, kana pakangoita munhu wana ane chirwere ipapo, chinobva chatopararira kuvanhu vese vaya vanga vari pa small group.